Vachitaura nhasi munhandare yekupajena muchegutu, vamunangagwa vati hapana tichashanduka pautungamiri hwenyika sezvo bato ravo richaramba riine masimba ekutonga uye richaramba richitonga nekusingaperere. Vamunangagwa vati havana nguva yekurwisana nezvipopi uye kuti nhengo dzavo dzisatye kuukura kwembwanana, mashoko atorwa nevakawanda semunongedzo kune mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vamunangagwa vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vari mubato rezanupf uye vose vachasvibisa bato ravo vachadzingwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadzi vakatamadza vanhu vakawanda vachiti hurumende yavo ndeyechiuto sezvo vatungamiri vacho kusanganisira naivo vakadzidziswa zvechiuto. Vamunangagwa vati pane vanhu vakazvipa mapurazi akawanda, nekudaro vachatorera vanhu vakadaro vopa vanhu vasina pekugara.
Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiripita iyi tavakuwana kuti kune vamwe pasurasa vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinoyazvitora, tiri kutora mapurazi ose iwawo tigozopa vanhu. So land audit iyi haina kumbonanga masurasi westate, yakananga nyika yose. Hakuna provinsi tinosara.
Vamunangagwa vachoropodza makanzuro anotungamirwa nebato reMDCT vachiti vakatadza kufambisa zvinhu nemazvo sezvo migwagwa isafambike uye vanhu vari kunwa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Ata Chigoriwa.